chinicha ndaita chekuchetedza Christmas ndakaenda kuchurch nezuro tanonamata nevatenderi vekumarongwe tikaita mas nenguva dza 9 PM nezuro. Pamisa ipapo takabhabhatidza vana vanokwana 24 takanamata kusvika pakati peusiku midnight ndobva tamboti zororei, asi vatenderi havana kuzorora, vanga vachifara chaizvo vachiimba kusvika kunze kwaedza. Ndokuzoti nenguva dza 5 AM ndobva taita imwe misa yemisa yeChristmas Day ndobva tazoparara zvedu kuma 7 o'clock tapedza misa.
Mapedza misa kuseni kuma 7 chii chamazoitawo imiwo nemhuri yenyu?
Ndapedza nekuchechi ndobva ndaenda kumba kwedu kumhuri yangu kwandinoberekwa. Saka ndaenda kunoshanyira mhuri yemumwe mukoma wangu akashayika, mudzimai wake nevana vake vanogara kutafara. Ndinge ndine zvipo zvandanga ndakavagadzirirawo sababa vavo, ndikanovapa vana vangu vafara chaizvo vachingoona ndichisvika ikoko vachitambira zvipo tichishana Christmas yakanaka. Ndabva ikoko ndabva ndazoenda kucommunity yemawanafata vanhu ndinogara nekushanda navo, tiripo vashanu togara pamwe chete. Saka taenda kunodya tese palunch. Patazopedza lunch nanafata vandogara navo ndazoenda kumba kwaamainini vangu mwana wehanzvadzi yamai vangu. Saka ndina amainini vangu izvozvi kune hanzvadzi dzavo mbiri naambuya vangu amai vaamainini nanasekuru vangu nevadzimai vana asekuru vangu. Saka tatandara zvedu tiri pamba zvechrismas.
Zuva iri rakakosha zvakadii semhuri kubva kumhuri yekereke pamwe nemhuri kwamabereko?
Izuva rakatikoshera chaizvo nekuti kazhinji ndo patinokwanisa kuungana, nekuti munhu wese vanhu vazhinji vanowana zororo kubva kumabasa kwavo panguva yechrismas. Saka tinokwanisa kunge tisonekete semhuri. Asi pamusoro paizvozvo, pachitendero chedu tinokoshesa kuzvarwa kwamambo wedu Jesu Kristu, nekuti akazvarwa mumhuri. Mwari haana kungoerekana asvika pakati pedu, asi akatopindawo mumhuri. Saka tinotora mucherechedzo wemhuri yakanaka yamariya nayosefa nayesu kristu, tichivavarira kuti mhuri dzedu dzatinozvarwawo madziri dzivewo neutsvene neururami hwakafanana nehwairarama namariya nayesu nayosefa.
Shoko ramungasiyirawo vateereri vestudio 7 pane ino nguva?
Handoda kungokorokotedza vateereri vese ndichiti makorokoto echrismas yakanaka. Muve nechrismas yakanaka nemhuri. Kana mukwanisa kusvika pane mhuri dzenyu, mugovera nemufaro wekuzvarwa kwemwanakomana wamwari. Kunyange dai zvinhu zvakaoma hazvo, tiregere kusaita tsika yakanaka nekushanyirana nekukorokotedzana nekupanana zvishoma zvose zvatiinazvo izvo.